Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 12 Chikunguru 2022. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vashandi vari pasi pegungano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vachaita musangano nhasi kuti vazive danho rekutora panyaya yemari yavari kuda kuwedzerwa sevashandi. Makambani mazhinji muZimbabwe anonzi ava kutengesa zvinhu zvavo nemari yekunze. Zimbabwe nezuro yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reAfrica Anti-Corruption Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende vari pasi pegungano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vari kutarisirwa kusangana nhasi kuti vazive danho rekutora mushure mekunge hurumende nezuro yaramba kudududza panyaya yemari yairi kuda kuvawedzera. Mutungamiri wesangano revashandi vehurumende iri, Amai Cecilia Alexander, vanoti hurumende iri kuramba yakamira pakuti ichawedzera vashandi nemari yemunyika zvakapetwa kaviri kutanga musi wa1 Chikunguru. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakamboudza dare reparamende kuti hurumende haisi kuzopa vashandi mari dzepamwedzi ichishandisa madhora ekuAmerica. Izvi zviri kuitika kunyangwe vamwe muzvitoro vatanga kuramba kutengesa zvimwe zvinhu zvavo nemadhora emunyika vachiti vanoda ekuAmerica chete. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Amai Alexander.
Musangano waitwa apo tanga takatarisira hurumende kuti ichauya kuzotura mari yavada kuzotipa isu sevashandi vehurumende. Mushure mekunge vambouya ne 100% yavaida kuti vati vanhu ndo yavanowedzera kumazim dollars mari muno yatinowana, tikange tairamba mumeeting yapfuura tichiti aiwa mari iyi shoma zvikuru, haina zvainonyanyotibatsira, uye tichiti isusu dai vatiwedzera maus dollars.
Nechikonzero chei?
Nokuti mari yemuno iyi takati vanyange vakatipa mari yavatipa iyoyo muchatarisa kuti pachaita inflation. Ino nhasi inogona kunge ichitenga sezvainotenga nhasi haigona kunge ichitenga mangwana. Inorasikirwa neuremu, inorasika uremu nguva nenguva, zuva nezuva. Saka tikanga tati isusu aiwa tiwedzerei kumaus dollars, uye tikanga tati isusu mari inodiwa kuti munhu wepasi pasi wemuhurumende ararame 840. Uye tanga tine tsvakurudzo yatakanga taita, takavapa zvese nemaprizes atanga tatura mashops, mitengo yezvinhu zvese takavapa.
Saka vari kuti kudii?
Ivo vanoti vakaongorora uye vakaona kuti gwaro redu iroro igwaro ranga richitaura zviri kuitika chaizvo. Maprizes ari kuwanikwa mashops, asi ivo vanoti hanzi havana mari yacho. Asi chazonyanyotikatyamadza ndechekuti vauyazve ne 100% iyoyo yatakambenge tati iyoyo haikwani, ndo yavangouya nayo kumeeting. Saka zvinhu zvatikatyamadza zvikuru.
Nechikonzero chei?
Nokuti tanga takatarisira kuti pamwe ichauya yatiwedzerwei, nokuti mumeeting yatakapedzisira kuita iyoyo takanga tazowirirana kuti taizosangana svondo rinoteera racho, asi hurumende yaingoti aiwa tichiri kumboona kuti tingadini, tichiri kumbotaura nevakuru tione kuti zvingafambiswa sei. Asi tiri kuona kuti nguva iyoyi yanga iringori nguva yavaingopedza zvavo, nokuti vabva vauya ne 100% iyoyo.
Seva shandi mave kuronga kutora matano api?
Chata kuita iko zvino ndechekuti tiri kunopa zvabuda meeting tiri kunozvitura kumusangano unosanganisira vanoshanda vezveutano health sector, vezvedzidzo education sector nevamwe vashandi vese vese vehurumende rest of the civil service. Saka musangano uyu uchange une mapato ese anomirira vashandi, maunions ese achange aripo anoorganiza masectors ese ari muhurumende. Tichakurukura nyaya iyi, takurukura nyaya iyoyi ndo patichazoona kuti tichafamba sei. Saka panozopera zuva tinenge takuzoti tichafamba sei.
Mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, Amai Cecilia Alexander, vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vamwe vana muzvina bhizimisi vanonzi vave kutengesa zvinhu zvavo zvakaita seshuga, mukaka nemafuta ekubikisa nemadhora ekuAmerica. Izvi zvinochirwa kuti zvichakonzera kuti dhora remunyika rishaye basa panguva iyo zvinhu izvi zvave kushomeka muzvitoro. Vashandi vazhinji vanotambira mihoro yavo iri mumari yemunyika panguva iyo nyika ichitenga zvinhu zvizhinji kubva kunze kwenyika. Vanongorora zvematongero enyika Dr. Roni Muvirimi vanoti havaoni sekuti pane mhosva iri kuparwa kana vemabhizimisi vachitengesa zvinhu zvavo nemari yekunze, sezvo hurumende yakati izvi zvinogona kuitwa kwemakore mashanu ari kuuya.
Mamanufacturer aya kuti vakwanise kugadzira zvinhu zvavo vane zvinhu zvavanoshandisa zvinobva kunze kwenyika, ende kuti vakwanise kutenga zvinhu izvozvo vanoda madhora ekunze kwenyika. At the same time, zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe pazvinoenda kubasa hazvibhadharwe nemari yekunze kwenyika, vanobhadharwa nemari yemuZimbabwe. And vakanzi chitengai nemari yekunze kwenyika, zvinoreva kuti havachakwanisa kutenga zvinhu zvachizvo. Inyaya izvi zvese zvinhu zvinongobuda nenyaya yemamiriro akaita nyika yedu, kushata kwakaita nyika yedu ndokuri kukonzera zvinhu zvese izvizvi. Saka panoda kuti patogadziriswa papa. Kana zvinhu zvese zvikangogumisira zvaani zvakuitwa nemari yekunze kwenyika, zvinhu zvinogona kuita nani? Kuti kana vanhu vava kutambiriswa nemari yekunze kwenyika, hurumende inobve yagadziridzawo kuti vanhu vatambirewo mari inoenderana nezviripo, makambani anenge ava kutambirisawo vanhu mari inoenderana nezviripo, and makambani anenge akwanisa kutengawo zvinhu zvinoenderana nemari iyoyo iri kushandisa mari dzekune imwe nyika. Ino zvinhu zvaka zvinoshoreka, but pane imwe nguva yekuti hamuna zvamunokwanisa kuita kana muchifarira zvizvarwa zvenyu, kana muchida zvizvarwa zvenyika yenyu, muchida kuti zvigare zvakanaka, pane imwe nguva yekuti munofanira kuita zvamunofanira kuita kuti zvinhu zvifambe, and then mozogadzirisa zvinhu.
Hurumende inoti vanhu vanokwanisa kushandisa mari yomunyika nemari yekuAmerica, asi vezvitoro vanoda mari yekuAmerica. Pane hapara mhosva here ipapapa?
Mari dzese dzaakushanda, hapana kana hapara mhosva. Ava vari kungodawo mari dzekunze kwenyika idzodzo ndo dzinofanira kungoshandawo ipapo. Nyaya ichazongogumisira yangoitika zvayo ndeye kungoti sekutaura kwandamboita kuti zvichagumisira zvangoendawo kuti vanhu kwavanenge vachishanda vachazenge vava kudawo kuti vachibhadharwa nemari dzekunze kwenyika. Kana vakasabhadharwa nemari dzekunze kwenyika, vanenge vava kudawo mari dzinoenderana nekuti vakabhadharwa, vanokwanisa kuzonotengawo mari dzekunze kwenyika.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika Dr. Roni Muvirimi vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Asi vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa mugwadi vanoti vemabhizimisi vanofanirwa kutevedzera mirayiro yehurumende kwete kuita madiro.
Hurumende yava munangagwa. Hurumende yezanupf ihurumende inoremekedza uye nokucherechedza kuti mabhizimusi vanoita zvemabhizimusi vose vanhu vakakosha musosaiti yedu, vanhu vakakosha munyaya zvekufambiswa kwebasa rezveupfumi munyika. Asi ngavarege kutora mukana werespekti kana rukudzo rwavanopiwa nehurumende. Ngavasashandisa mucherechedzo wavanopiwa nehurumende yava munangagwa kuita zvinhu zvisina maturo, kuita zvinhu zviri kunze kwemutemo. Munyika muno makaparurwa murauvo wekuti karenzi yedu yezimbabwe dollar nemamwe makarenzi ese anokwanisa kushandisika kuka nayo voti yezimbabwe dollar ichakwanisa kushandisika vanenge vachirevezwa vanenge vakuita zvine zvakunze kwemutemo kwakutyora murauro unenge wapiwa nevatungamiriri nehurumende izvo zviri kusaka kuti vanhu vedu vazenge vachiomerwa neupenyu izvozvo ndozvo zvatine tisingadi ende hatizivi kuti vanenge vachitsvakei kana vachizama kuomesera vanhu pamasarara avanenge vapiwa ivo voenda voda kunoitora yose budikidza nekuchaja mutengo wavo mari nemari yekunze chete vachiramba mari yemunhu izvozvo hazvisi pamutemo kana zvichinge zvarambwa vanofanira kutevedzera murayiro hatidi vanhu vanotora advantage yekuti vamunangagwa vanoti we are open for business ivo vobva vaona sekuti kuva open for business zvinoreva kuti we are open for cheating or abusing our people aiwa izvozvo hatidi musangano wezanupf unoita zvido zvevanhu musangano wezanupf neisungo zvavo ndezvakanangana nekumeka shuwa kuti gutsa ruzhinji uye ruzhinji rwevanhu wapunduka kwete kupunduka kwavashoma saka naivo vamabusinessmen vanofanira kutevedza gwara
avo vange vari vanoona nezvokufambiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare nestudio 7 Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika nezuro mukucherechedza zuva rokurwisa uhuri muAfrica rakatarwa nesangano reAfrican Union rinonzi Africa Anti-Corruption Day. Mukuedza kurwisa uhuri, Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica nekumawirira dzakaita seSouth Africa, Namibia neRwanda mukunyorerana chibvumirano chekurwisa uhuri. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamhemberero dzekucherechedza matanho ari kutorwa nenyika dzemuAfrica mukurwisana neuori muguta reFrancistown muBotswana nezuro, mukuru mubazi reDirectorate on Corruption and Economic Crime kana kuti DCEC munyika iyi vatse popilane, vati urongwa hweAfrican Union Agenda 2063 unotsanangura kuti zvakakosha kuita mushandira pamwe mukurwisa uhuri.
The African Union Agenda 2063 recognizes the need for coordinated
mukuedza kupedza uhuri nemhosva dzemhando wehuori dzehurumende dzeBotswana, Zimbabwe, Namibia neRwanda dzakanyorerana zvibvumirano izvo zvakaita kuti masangano anorwisana neuhuri munyika idzi asainirane zvibvumirano zvakatarisana nekupedza uhuri.
Mashoko aya akatsinirwa nemutevedzeri wegurukota rinoona nezveutungamiri hweBotswana kana kuti State President vaDumezweni Mutimkulu.
Also worth noting, ladies and gentlemen, is the presence of our sister organization, the Zimbabwe Anti-Corruption Commission.
Zvinofadza samare kuti nhasi tiri kupemberera zuva iri tiine vamwe vedu vezacc kubva kuZimbabwe. Zvinoratidza kuti urongwa hwekurwisa uhuri hunoitika kune imwe nyika huchibva kune imwe nyika huchapedzwa nokuda kwemushandira pamwe wedu.
Vapinane vakatiwo chibvumirano chavakanyorerana neZimbabwe nedzimwe nyika chinorerutsa mabasa ekurwisa uhuri kuburikidza nemushandira pamwe unenge uchiitwa. Vakatiwo Botswana iri kushanda neveZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZEC vakange vaine mumiriri pamhemberero dzanezuro idzi. Mumiriri weZEC pamhembero dzakaitirwa muFrancistown idzi vaCharles Charuma vakati chibvumirano chiri pakati peboka ravo nevanorwisa uhuri muBotswana chichabatsira kwazvo mukurwisana neuhuri munyika.
Tauyawo kuno kuBotswana seZACC kuzocherechedza zuva reAfrican Anti-Corruption Day senzira yechiratidzo chakajeka chezvisungo zvedu mukurwisana neuori munyika dzedu.
Vakati kune vashandi veZEC vachaendeswa kuBotswana kunokwenenzerwa ruzivo munyaya dzekurwisana neuori.
MOU yakasainwa I think that was muswa 12 December 2019, which is all in connection with the fight against corruption and also participation in all activities concerning the fight against crime as well as training personnel dzokwedu dzichiuya kuno.
Gwaro re 2021 Transparency International Corporation Perceptions Index rinoti Botswana iri pachinano chechimakumi mana neshanu kana kuti 45, koto Zimbabwe iri pachinano chezana nemakumi mashanu nemanomwe 157, panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa mamiriro akaita nyaya dzeuori. Nyanzvi munyadzo kurwisana neuori vachidzidzisa mutemo pavaisa kuyunivhesiti muguta reGaborone muBotswana vamaikewo chaitezvi vakaudza Studio 7 parunare kuti zeki nezvakawanda zvaingadzidza kubva kuBotswana.
Tikatarisa pama list of corruption, Botswana is iri top 30 of the least corrupt countries in the world.
Chatinonyatso kutarisa is recruitment policy dzavo, you know, nema anonzani measures that are around to ensure kuti zvoni vanhu vakakodzera kuti vave panzvimbo are doing the job that they need to be doing. Whereas kuZimbabwe it's always one criteria kuti wakarwa here hondo, kana usina kurwa hondo haungatongi.
Mukucherechedza zuva renezuro, mapazi makumi maviri nemasere sangano rinorwisa uori reTransparency International akanyora tsamba kuvatungamiri venyika dzemuAfrica achivayeuchidza nezvezvitsidzo zvavakapa mukurwisa uori. Masangano aya akatiwo mari dzekurwisa denda recovid-19 dzakawanda dzakabiwa uye nyaya dzacho dzinofanira kuferefetwa. Tsamba iyi yakatiwo Africa iri kurasikirwa nemabhiriyoni emadhora pagore nekuda kwehuori. Transparency International yakatiwo vatungamiri venyika dzemuAfrica vanongonyora zvibvumirano zvokurwisa uori asi havadzitevedzere. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanasikana nemadzimai, Resident Foundation, riri kushanda nechikoro cheWagner College chekuStaten Island muNew York kuita musangano munyika wekudzidzisa madzimai kuti vasambunyikidzwe. Chirongwa ichi chiri kubatsirwa nemari kubva kuhomwe yebazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica, Rested Department, pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI, icho chinopa mukana vechidiki vemuAfrica kuti vauye kuAmerica kuzoita zvidzidzo zvepamusoro-soro muzvirongwa zvakasiyana-siyana. Vanhu vachaungana kwemazuva maviri muHarare kubva kumativi mana enyika muchirongwa chinenge chichikokerwa naAmai Charlene cheKenya, Resident Foundation naDr Rita Shah Gordon, mutevedzeri wemutungamiri wechikoro cheWagner College anoona nezvekupinda kwevadzidzi muchikoro ichi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wemabasa musangano Resident Foundation, Amai Charlene cheKenya, kuti tinzwe zvizhinji.
Ini ndinoitwa Charlene cheKenya, ndinoshanda neResident Foundation Trust. Resident Foundation Trust inomirira kodzero dzevasikana nevakadzi muarea education nefemale leadership. Tine workshop yatiri kuita musi wa 13 ne-14 July. Iyo ichaumba maorganization akasiyana-siyana muZimbabwe akafanana neMinistry of Higher and Tertiary Education, Innovation, Science and Technology, Zimbabwe Republic Police Victim Friendly Unit, Zimbabwe Gender Commission, State Foundation Trust, apo tichishanda nemaorganization ari kuAmerica akaita seWagner College, Safe Horizon, Students Conduct Clinic. Musangano uyu ndewekubatanidza Zimbabwe institutions neAmerican institutions apo patinenge tichitarisa kumbunyikidzwa kunoita vanasikana muzvikoro zvakaita senge mahigher learning institutions iwo mayunivhesiti ari muZimbabwe. Makore apfuura taishanda nemaministry organization muZimbabwe, maministry nemamwe maorganizations tichitarisa kuti magwaro avipo ezvinezvi anoita kuti anobatsira vanasikana kuti vasambunikidzwe nevanovadzidzisa kana kuti pachavo ndeapi. Pane zvakawanda zvikataurwa zvakaita sekuti vanasikana vanga vaimbunikidzwa nevanovadzidzisa ivo vano dzidza nawo vano vambunikidza zvakare uye vachitaura mashoko asina kukodzera. Saka tinenge tichitraya tikuedza kuti tigare pasi tione kuti chii chinokonzeresa kuti kumbunikidzwa kwokuitike muzvikoro ende chii chatingaite kuti zvisaitike.
Sei mafunga kuita izvi nhasi? Zvatanga iko zvino here zvekumbunyikidzwa izvi kana kuti chirongwa chamagara muchiita kubva kure uku?
Zvekumbunyikidzwa izvi zvino zvagara zviripo. Takagara tichiita maworkshop taiita nemainstitution akaita sanana Female Student Network Trust avo vanoshanda muzvikoro zvehalini vachiedza kuti vanasi kana vasambunyikidzwe. Zvino zvagara zviripo ende takambounganidza zvakare vati kuunganidza paworkshop awa tichitaura maererano nenyaya iyi. Saka tida kuona kuti ezvinezvi nyaya iyi yamira pakati chii chaitwa malaw aapo ndeari. Saka ndizvo zvimwe zviri kuita kuti tigare sangano iri kuti tizive kuti tapapi ende tichishandawo nemainstitution ari kunzoku senge kuamerica tikushanda newagner college university iri kuamerica.
Ndotarisawo kuti vamwe vari kutarisirwa kuzenge vachitaura pamazuva aya ndevapi?
Vanhu vari kutarisirwa kutaura mazuva aya iministry of higher and tertiary education, innovation, science and technology development, Zimbabwe Republic Police Victim Friendly Unit, Zimbabwe Gender Commission, Wagner College yoko America, Stem Foundation Trust, Say What Organization, Female Student Network Trust, Safe Horizons yoko America, nezvekodzero dzevakadzi nekumbunikidzwa kwevakadzi mucommunity neStudents Conduct iyo inogadzira magwaro mumayunivhesiti ekuamerica akasiyana siyana.
Avo vange vari mukuru wemabasa musangano reStudents Foundation amai Charlene Chekenya vachitaura parunare vari kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vaudza kanzuru yeHarare kuti ibhadhare mari inoita miriyoni yemadhora ekuAmerica nechidimbu kukambani yeJeogenics vachiti imari yebasa rakaitwa nekambani iyi pamwedzi yaMei naJune panzvimbo yePomona West Management Energy Plant. Mwedzi wapera, kanzuru yeguta reHarare yakaramba kubhadhara bhiri rezviuru zvinomwe nemakumi masere emadhora ekuAmerica US$780,000 mushure mekuramba kwekanzuru kuenda mberi nechibvumirano chakange chaitwa pakati pekanzuru nekambani iyi inomiririrwa muZimbabwe navaDelish kuwaya. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani Studio 7, mangwanani mangwanani mamukadzi. Isu zviri kuitika kumusha kwedu kwashuwa zvinogwadza. Vanhu vanotanga vakangonyarara vachitaura kungoti zvinotirwadza sitereki zvainzi nezanupiyefu. Zviro zvacho zvakangonyararwa, saka tinoenda kumavhoti zvakadai varume. Hapana zvekuobviousi kutongobirwa. Zviro nonzi simbi inorohwa ichapisa kana yatonhora haisi hauigoni. Chimbotarisai vatsvangire vakatanga kubva kumashure kwese uko vachiti vabirwa zvichiramba. Imimi 2018 mukaingawo futi mukati izvo tabirwa zvikaramba. Saka nhasi munomaya kumbaerega vanhu vanopinzwa vanhu 1
uyuno zonu baba wangu, uyuno zonu kuti baba wangu wakato papa, sato shata. Saka ovya zita to bigwa, asila nwakango nyarara, pana kana mnumbu wane action. Mwazo doko zeta action, mavote ya kuteki, mando sign, arume ingati kufunge warumi. Zino doko funge isi, asina zino 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 mbu desi, zino doko funge. Suwa zino doko funge, zikasi ya funge, apana.
Haiwa sisi tongo tuonga api nde mkomana. Chete chete ndo watangu ndugoda wa mkumana ambo pinda otimbuona because hurumende ripo yata aza kutunga miranyika kugira kupumi kugira kumasanga na kashumirira vatulive nao mbagwa zacho kukwira kema praise jose izuzo aywa yata aza hurumende ripo ngoti mkumana ngambu pinda otimbo una makure mashani iwayo ichimbotunga kana ataza unusi yao siyo wangwe tunotenda ndishinanga unoku South Africa Polokwane
isusu wanokuma reserva isusu wakuma misha kuno ngarisa vume kuchishi ziru wani ZANU-PF kutawara kuti yee wano votere ZANU-PF mno zione kwa pa mno votere maku wa msanye perwe kamu istilah aku tu ziva, entah misangkan orang aja kan akan ziva, entah misangkan aku tu biasanya nyoma aku asteri guno, maminda matiri muno. Ande misangkan orang, ya, itu tu orang itu tu orang support, tapi sekarang kan aku nak foto, usahkanlah anu cazurone ope, mika ya aku dah aku sununggurwa. Kalau kan terkait itu muminda, tu aku defenda minda. Padahal sunyi cami seorang boleh agak bisa muno, ma pras, ma terkait garam muno kete. Wana tuti gira, ento ndoo zimezirukui nza upu mwenye nika. Awa tuti kutirima za tuti tajibaga, chute nguwani mara ya kana haka foja, tumpe ende sa mahara. Kata haku tashandu kwa mwenye nika, mwenye tuti mwenye mwaprazi matiri munu. Ande misa ngano yoyo, batu musu watu nwenda kuna vota, ngati ziyai kuti tine votera patu. Patipu si, ndo pa kuyane maru mzimbabwe, munu kwete pa ZANU-PF. Pa ura ya nika, we ZANU-PF.
Ya, nda vizu wako mene, ndruku vizu wantu mtereri wezi tuti seven. Inini ndiripapo ndinofisa kuzuri kuitika 2023 shuwa unwe 2008 uyana utaka chaiwa utukila na mahedi makata chaiwa mene wakati utakunyola utataku nila exi mbiani handa wakanyola exi paka nyola na mabumu utuwati nisenika wakati nyola exi saka uyu uwehedi makata utataku nyola exi saka etika yujozo wanayi kumosha baika ita morungu chirirangwe pamwe chete tazoka kumosha 2023 to vota tiri pamwe chete rova tese tiri pamwe chete tichidai kusatiza kuenda kukaranyika zekubanze 2023 tirifaa kuwatiri muno munyika tovota nyika yedu mune zvakanaka kuti mukuwana apinde panyanga tipise nyaradada dziripo izi uori dzatete dzapedza nyika dzatora ngoda pachiyato chiri kutengesa kunyika dzazo marodhi achona rodhi mutare tuchipinge arishandi.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto nemapurisa emuNigeria atanga kutsvaga vasungwa vanodarika zana vakatiza mujeri muAbuja, kusanganisira vanhu 56 nevana vakawanikwa vaine mhosva dzekuita zvekutororo. Nyanzvi mune zvekuchengetedzwa kwenyika dzinoti kurwiswa kwakaitwa jeri uku kunoratidza kuti masangano evarwi evanopfurikidza mwero aifungidzirwa kuti haawirirani akashanda pamwe chete vachiti varwi vanopfurikidza mwero ava vanogona kurwisa hurumende zvakare. Rimwe sangano revarwi rinopfurikidza mwero ava reIslamic State West Africa Province rinoti rakarwisa jeri nepfuti nezvinoputika vakasunungura vasungwa mazana masere nemakumi manomwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana tichikupazve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wande, ndokusiyai muina Chris Gande.
Thank you.